DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 1 Kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Mamiriro akaita zvinhu pari zvino ndeyekuti tisati tanya kutotarisa kuti tingati angashorwa ndiani kana kuti asingashorwi ndiani. Taifungidzira isusu kuti mhirizhonga yakadai yakaenda nekubva pachigaro kwakaita vaMugabe nekuzoshaika kwavakaita, taifungidzira kuti pamwe mhirizhonga yakadai yatakaona mumakore avaMugabe 2008 takaiona nyika yakandengendeka 2005 chizuku. Taifunga kuti wamuitiro wekare nekuti hazvo zvinenge zvichitarisirwa kana vanhu vachitiko tam Second Republic.
Vanoongorora zvematongero enyika vari kushora mhirizhonga yava kuitika munyika.
Hurumende inoda kuita chitsotsi chekunyadzira umwe kune imwe nyowani yasainiwa kuti iridze kurabha zvakaitwa kare. Mitemo yedu ndoimwe inotidzorera kumashure. Yatinoramba tichema kuti dai tese tabatana sevashandi, semateachers, semapublic sector workers tirwise kuti tisarambe tichitungamirwa nezvimitemo zvoudzvanyiriri zvingaenderere neconstitution yemuZimbabwe.
Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo $100 ekuAmerica pamusoro pemihoro yavo pamwedzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vachitaura kuparamende dzeAmerica panguva yeState of the Union. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mugwaro ravanyora kuruzhinji rwevanhu kusanganisa vezvematongero enyika avo vanoda kukwikwidza musarudzo vatigiri mapato ezvematongero enyika nevamwe, komishen inoona nezvorunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission inoti iri kushushikana zvikuru pamusoro pemhirizhonga iri kuitika munyika panguva iyo nyika yakatarisira kuita sarudzo mwedzi unouya. National Peace and Reconciliation Commission inoti kunyangwe hazvo vachingonzwa nezvemhirizhonga havana akambomhangara nyaya yemhirizhonga kwavari. National Peace and Reconciliation Commission yabudisa mashoko aya zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamusangano weCitizens Coalition for Change kuKwekwe nemusi wesvondo pakafa munhu mumwe chete uye vazhinji vakakuvara. National Peace and Reconciliation Commission yati basa rayo ndere kushandira kudzivirira kusawirirana, kutonga nyaya pakati pevasingawirirani, kukurudzira hurukuro pane vanhu kana mapoka asingawirirani, ichiti naizvozvo komishini yavo haifari kunzwa nezvemhirizhonga. Vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vanoti zvakaipa zvikuru kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviurayane pamusoro pekuita maonero akasiyana panyaya dzezvekutongwa kwenyika.
Chekutanga ndechekuti mhirizhonga yakaipa. Hakuna munhu une dzakati kwesere angafarira kuti munyika muite mhirizhonga. Yakaipa mhirizhonga, yakaipira bato rinotonga, yakaipira hurumende iripo, yakaipira vanopikisa, yakaipira vana vose veZimbabwe. Saka chekutanga ndechekuti mhirizhonga inofanira kutsoropodzwa zvakanyanyisa kuti isambozofe yakaitika, kunyanya-nyanya mhirizhonga yatiri kuona mazuva ano iyi nechekuita nezvematongerwo enyika. Zvakaipa chose kuti vanhu vaiswe tsvimbo mugodzi nekuda kwekuti vanenge vasarudza maonero avanoda ivo kana kutsigira bato rimwe ravanenge vachidaiva ivo, risiri pamwe bato rinenge riro riri kutonga. Nekuti mabudiro azvaakuita zvaakuita sekuti hurumende, zvaakuita sekuti mhirizhonga iyi iri kunyanya kunge ichisundwa neve bato riri kutonga rezano PF mamiriro azvo kusanganisa chimuono watiri kuona kumagwaro ari kubva kumapurisa matikitivha ari kuferefeta nyaya yekuzvindikitwa kwevanhu kukwekwe kusanganisira nekuurayiwa kwomunhu mumwe chete vamwe vari kunoti vanhu vasapari zvino vatova vaviri zvakaipa chose nekuti zviri kuratidza kuti mukuferefeta uku vanodaro vari vatsigiri vebato rinotonga rezano PF vari kunzi ndo vakaita izvi.
Ndiani anofanirwa kushorwa uye nemhaka yei?
Anofanirwa kunge achishorwa ndeavo vanenge vachiti ndo vari kunzi ndo vaiti vemhirizhonga. Kana iri zano PF vanofanira kushorwa. Kana ari mapurisa anenge asina kuita basa namazvo anofanira kushorwa. Mamiriro akaita zvinhu pari zvino ndeyekuti tisati tanyanya kutotarisa kuti tingati angashorwa ndiani kana kuti asingashorwi ndiani. Taifungidzira isusu kuti mhirizhonga yakadai yakaenda nekubva pachigaro kwakaita vamugabe nekuzoshaika kwavakaita, taifungidzira kuti pamwe mhirizhonga yakadai yatakaona mumakore avamugabe 2008 takaiona nyika ikandengendeka 2005, 2002, 2000 nekumasure kwese kuma80s kuti aifunga kuti waamuitiro wekare nekuti hazvo zvinenge zvichitarisirwa kana vanhu vachiti iko tam second republic kureva kuti vanenge vachiti iko second republic yacho inofanira kunge ichiita zvitsva. Zvitsva zvacho hatitarisiri kuti chimbo mugodzi yekuti umwe mwana weZimbabwe unonzi asevenzeswe kuti arove mwana weZimbabwe. Zvakaipa, zvakaipa zvekuipa zviya. Hazvifaniri kutomboti zvinge zvichiitika munyika inenge ichinzi yakasununguka semasunungukira akaita nyika yedu yeZimbabwe aya.
Vamabhenge, munoona sekuti sarudzo dziri kuuya idzi dzichabuda dzakachena here?
Nyaya yekuti sarudzo idzi dzichabuda sei, dambudziko riripo vahwande nderekuti kana patotanga mhirizhonga nekuti rangarirai kuti sarudzo kuti dzinzi dzanga dzakachena panotariswa nguva yakati rebei sarudzo dzisati dzaitwa kuzondopinda mukuitwa kwesarudzo dzacho kuzoti nguva yakati sarudzo dzapera. Zvino kana nguva yatinoti pre-election period yatenge yaane mhirizhonga kudai hazvichatarisiriki kuti sarudzo idzi dzinge dzichinzi dzanga dzakachena. Kunyangwe kukahwina vamwe vasiri vebato rinotonga vanenge vahwina havo nekuti vanodiwa nevanhu kwete nekuti sarudzo dzinenge dzakachena. Vanenge vatohwiniswa nezvimwe zvisiri zvekuti sarudzo dzanga dzakachena. Izvi zvakaipa chose kuti titange kuona muitiro wakadai nyanyanya takatarisana nesarudzo dziri kufana kunge dzichiuya muna 2023. Dai vanhu vaziva kuti chikuru upenyu chikuru kuremekedzana, vanhu vaenda kusarudzo vachizivana kuti sarudzo dzinouya dzichienda, vatungamiriri vopinda, asi nzara yoramba ichirovaiwe nemhuri yako. Kunyange wanga uchisenzeswa kuita zvechimbo mugodzi hazviso zvinopedza nzara mukati memba yako izvozvo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare nestudio 7. Tabata sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira vakati bato ravo harisi iro riri kukonzera mhirizhonga. Vakati chokwadi chichabuda kana vanhu vakasungwa vachinzi ndivo vakakonzera mhirizhonga iyi vava kutongwa mumatare edzimhosva. Yakazivisa nezuro kuti yakanyorerana chibvumirano nevashandi vehurumende izvo zvichaita kuti vashandi vehurumende vabhadhare zana remadhora emari yekuAmerica pamusoro pemihoro yavari kupiwa mumadhora emunyika. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati kutanga musi wa1 kurume kunove nhasi izvi zvichaunza mari yemadhora ekuAmerica inobhadharwa vashandi mwedzi wega wega pazana nemakumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica pamwedzi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti Hapana chitsvapa mashoko aya vachiti hurumende yakaita hurukuro iri yega ikabvumirana pachayo pasina vashandi vachiti naizvozvo izvi hazvina zvazvinochinja kuvashandi.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yaita nhoroondo yekutanga kune employer wekutanga anogara pasi ari ega agonegosheta agoagiria ozoagiria zvaanga achironga ari one osaina agreement atizisainira ari one. Tinoona kuti nyaya yeagency hurumende iri kusangana nemasweet art unions ayo ayakagadza ega asina kuvhoterwa nemaworkers vowirirana vozviwirirana voga voti tazonyorerana chibvumirano. Kutambisa nguva kutambisa nguva tinoziva kuti isu nyaya iripo ndeyekuti varayiridzi vashandi vari kuda USD 540 varayiridzi vapenga muzvikoro hamusi kudzidzwa. Kumatare kwatsiurwa hurumende kuti hazvitendegwe kuti mubate vashandi zvakadai. Saka kuti vaende kusevha fesi vanoda kunyembera pasi rose kuti kwakasainiwa collective bargaining agreement. Hakuna collective bargaining agreement yakasainiwa pakati pehurumende. Collective bargaining agreement ichingoripo ndema yakasainiwa 2012 yeUSD 540.
Hurumende inganyepera vanhu nevashandi vayo seko naiva masaraure.
Hurumende inoda kuita chitsotsi chekunyembedzera kunge kune imwe nyowani yasainiwa kuti iredze kurabha zvakaitwa kare. Mitemo yedu ndo imwe inotidzorera kumashure yatinoramba tichema kuti dai tese tabatana sevashandi, semateachers, semapublic sector workers tirwise kuti tisarambe tichitungamirwa nezvimitemo zvoudzvanyiriri zvingaenderere neconstitution yemuzimbabwe. Zvisinei zvisingape collective bargaining platform for the worker, zvisingape right to collective job action for the worker. Saka izvozvi ndo basa hombe ratiramba tichirwisana naro tichienda mberi. Asi tichienda mberi tiri kufara varayiridzi vamwe vagamba tidhurwa tichazvinyira zimbabwe vagara pasi vakatarisa kuti hurumende zvayakatipa izvi toita sei. Isu tinoda vana vedu, tinoda kuti vana vedu rambo vachidzidza.
Saka mabvumirana chii kuti vana varembe vachidzidza?
Taona kuti nerudo rwatinarwo nevana vedu tokakulete kuti tichiita hondo naemploya yekuti adzore mari yedu vana vedu vasaramba vachirasikirwa. Tichange tichishanda 2 days takakuleta tikaona kuti mari yatiri kuwana inokwana kuti munhu aende kubasa for 2 days. Kune vamwe vanoshanda kumarural schools vane madistance akareba vanoshanda. Tavakumbira ine chirubishi kuvakumbira kuti ngatishandei, nyika ndeyedu, vana ndevedu. Tiri kungorasika chete vanhu vari kufanira kuti pamasarariso vasina rudo. Tikufanira kuti vari kunzwisisa nekuti ivava vakushanda for 2 days wiki rese hakuenderane nenzvimbo dzavanenge vachibva vachigara nekwavanoshandira. Asi tiri kufara kuti vari kunzwisisa vachitambira chichemo chatavapa chekuti ngatichengetedzei vana vedu dzidzo yavo. Hurumende yedu yazara vanhu vane vana vasingadzidze muzvikoro zvedu vasina hanya nerudo nezvikoro zvedu.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadaro, munyori anoona nezvedzidzo mubato reCitizens Coalition for Change, amai Evelyn Muzungu Masaiti, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Amai Masaiti vanoti varayiridzi vanhu vakadzidza, naizvozvo vanofanirwa kupiwa mari yavo yakakwana kuti vagoishandisa nenzira yavanoda, kwete zvokuvimbiswa kubhadharirwa mari dzevana vechikoro kana kuvagovera nzvimbo yekuvaka dzimba. Amai Masaiti vanoti denobato ravo riri iro riri pakutungamira nyika. Zvinonetsa varayiridzi zvese nevashandi vehurumende zvaidai zvakagadziriswa kare kare.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro kubudikidza nekuratidzira kuri kuitwa nematicha. Zvinova zvatiri kutsigira isusu seveCitizen Coalition for Change kuti hurumende ngaibhadhare maticha mari dzinoita kuti navo vakwanisewo kuriritira mhuri dzavo, kwete zvokuvapromisa mastenzi free transport pamandendi ende kuzodzidzisirwa vana 3 nehurumende tinoti izvozvo hazvina hazvisizvo zvavanofanira kukoshesa. Maticha vanofaniravo vari kungoramba maticha ari kungogara muzvikoro umu, hapana chavari kuita, havasi kumbodzidzisa zvekuti kuvafosera kwavari kuita hakuna zvakunobatsira, nokuti hapana proper teaching iri kuitika muzvikoro.
Chii chinofanirwa kuitwa kugadzirisa zvinhu?
Isu seCitizen Coalition for Change tinoti maticha vanhu vakadzidza vanogona chinonzi budget kana vakapiwa mari dzavari kuchemera. Saka ngavapiwe mari yavari kuda, then vo budgeta vega mari dzemafizi evana vavo, uye vosevha mari dzokuzotenga mastands. Plus havasi vose vanoda mastands acho, because vamwe vatova nedzimba dzacho kudhara. Mafizi vamwe vanoda kuzosevha vega voendesa vana vavo kumaprivate schools, kuzvikoro zvavanoda iwo, kwete kusarudzirwa nehurumende kuti chakati zvikoro zvatinokwanisa kubhadhara ndezvizvizvi. Saka maticha ane kodzero yekudzidzisa vana vavo sezvinongoitawo iwo mapoliticians achiendesa vana vavo kunze kwenyika, nokuti ndozvavanokwanisa, ndozvavanoda. Saka maticha ngaapuwe mari vosevha vega, kwete kunzwikani tozokubhadharira vana venyu isu sehurumende. Zvakare nyaya dzokunzi vanofanira kuzoyanzi tichazovapa transport, havasi vose vanoda kuzofamba weekend yepei yacho iyoyo. Plus vamwe vanotova nedzimota dzavo dzavanadzo kudhara dzinonge dzidawo fuel yokuti vazvifambira vari kuenda. Saka maticha hafani kumanikidzwa kukwira mumabhazi anoprovhaidwa nehurumende pamandendi kuti vaende kwavanoda. Munhu wese ngaapuwe mari yake aita obhajeta oronga ega aita zvaanoda, kusanganisa naiwo maticha acho.
Deno hurumende iri mumaoko ebato renyu reCitizens Coalition for Change, maiita sei? Maitii kuvarairidzi?
Deno isu bato redu reCitizen Coalition for Change rinotungamirirwa naNelson Machamisa, dai tisu tiri pachigaro chokutonga taitaurira varairidzi kuti imi vadzidzisi ndimi backbone yedevelopment yese inoitika munyika. Makakosha, isu tinotokupai mari yamaihora muna October 2018 yaienderana $540. Kana kutovapa muhoro wemari inoenderana nemari dzinohoreswawo mamwe maticha muno munyika dzesadhaki. Pasina ticha hapana budiriro munyika, nokuti chinhu chese munyika chinotoda kuverenga nekunyora. Saka hurumende yeZANU PF ngaisiyane nekushungurudza maticha. Ndibabarudzii vanoti mwana akati ndine nzara, ivo vopindura mwana nekumutema nedemo. Ndozvakafanana nezvikuitwa nehurumende yeZANU PF, kuti vana vari kuchema kuti tine nzara, vari kuchema kuti hatichakwanisi kuriritira mhuri mudzimba umu, vana vedu havasi kuenda kuchikoro.
Avo vange vari munyori anoona nezvedzidzo mubato reCitizens Coalition for Change, amai Evelini Muzungu Masaiti. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakati basa ravo nderekuunza dzidzo yakakwana kuvana vechikoro, kwete zvematongero enyika.
Isu tiri bazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary education, hatisi bato rezvematongerwo enyika. Saka kuti tichitaura kuti zvingadai zvakaita so kana kuti zvinozoita so kana kuti zvinozodii kana kuti dai bato razodai, ndofunga tinenge takutaura zvisingaenderani nebazi redu, nebasa rinofanirwa kubatwa nebazi redu redzidzo yeprimary nesecondary education. Isusu bazi redu rinoda kungoti riipe dzidzo yemhando yepamusoro-soro sebazi reprimary nesecondary education.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini pastudio 7 apo makasimba here pastudio 7? Hatina kutenda ine nhau dzamunotipa dzinogutsa, basi chichemo changu inenoo chiri apo pana Bomuroti ndiye mukuru wacho wenyika yacho yeZimbabwe uye munhu. Mashoko ake anotaura kana achinyataura anyari pamusangano pake pacho kutodzinga anhu ake pamusangano wake masoko anotaura. Sezvavaitaura pamusangano kuti vamwe nevenyika vatongi venyika. Hazvina nemusoro pazvaanotaura izvi. Ivona anhu acho akangwara here ari kudai achiteererawo achiteerere munhu achiende kumusangano koswera achiembeswa kutsvange zuva pasina nechinobuda. Zviwimbiso nezviwimbiso 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 kana nechimwe chinobuda hacho. Nherera dzisina abereki hadziri kupera, hwana asina abereki ari kupera kuite misikazwa amwe kuroorwa ngekushaya anodzidzisa ngekushaya anobhadhara school fees amwe ana achitogona. Ana kutoti ana ari kupere kubheme zvinodhaka inyaya yekuti hakuna kana nebasa nechikafu. Ana ndo kuswera ana achibhema zvinodhaka kudai. Mungaite mabasa zvinodhaka chaizvo zvinopera. Nyika yacho kweiri kuenda ichatosvika kwamawere kusvika pakupararaso. Ndatenda hangu.
Mangwanani mangwanani vashamara vepastudio 7 ini ndino mugari wekumberengwa. Ndinoda kutaura zvishoma shoma pamusoro pevanhu veZANU PF vanoshandisa mapurisa zvisakarurama. Iyezvo nyika inosara isina mapurisa, vanhu mbavha dzichichekechera dzichiita zvazvinoda, vanhu vachitevera chamisa achigona kuti harali yake, ivo vanomboti haana kana chiro chaanogura munyika. Ko kana munhu asina chaanogura vanogwirei naye? Izvizvi vakateverera nemotika dzine matiyegasi nyika yose kuita sekuti ndiye oga here? Iye vanomira murodhi kuvhara nyika yose vachitambuka. Isu takuziva gwara ratinoda, kunyange vakare akagara sigari yamumba make taangomira kunovhota. Tinoziva munhu watinotevera, tinoziva gwara redu. Si yedu hatiirashi, hatiikangamwi. Gwara redu romusangano tatambura isu, ngavasazvinetsa nokumuteverera. Kana vakarega kumuteverera unongoita zvakanaka. Ivo ngavaramba vachimuteverera, asi isu hatiregi kumuvhotera. Unopinda chete kuda nokusada. Ndatenda.
Kwazuwai Studio 7 vabati vose vechirongwa chakakosha kudai chemusi mugovera nesvondo chinotangana 8 kusvikana 9. Aiwa, tinochigamuchira zvikuru kutiwanisa chirongwa chakakosha kudai chatinodai kuona nenzira dzakasiyana-siyana nevateereri vose makadii. Aiwa, ndinoda kutenda zvikuru ndiko mufundisi mwoyo nezviri kuitika mukati menyika medu, kunyanya chimiro chaitika mukati menzvimbo yekugokwe. Chinhu chisingafadzi kuona mapurisa achikuvadza vanhu nezvinokatidza nemauta tengi uye futi neimbwa. Zvino zvazvinotanga zvakadai achiri mangwanani kuzoti masikati amanheru. Pasarudzo dzai dzasvika dzigore rinotevera tichiona vanhu vachivhiringwa kunzvimbo yegopo, vanhu vachitandaniswa zvakadai. Chito chakadai achifadzi, hazvigamuchiriki. Zvoita sekuti maitiro acho zvasiyana papi nezvinoita Russia kuUkraine, kuvhiringa vanhu, kutambudza vanhu nepamusanave kushandisa simba yakadai. Hazvinakidzi mani, zvino zvinonyadzisa. Apa taona veZANU PF vachitsvaga rutsigiro wavo kukwekwe, vaita nenzira yakanaka asi kuti hakuna wavavhiringa. Saka maitiro akadai hatina kumafarira, akaipa zvikuru uye futi ongodai zvinhu zvaiitwa nenzira yakanaka. Zvino zvinofadza. Amen.
Munoona studio. Halo, ndetwa Dread nochiwaka ndomwa Mwarare. Nyaya dzesarudzo idzi kaisi ZANU PF iri kuvhunduka, iri kutya, iri kuedza matactics ese. Asi zvekushama chavasingazivi ndechekuti vari kutokambinira chamisa nezvavari kuita. Nation iri kuona pane zvese zviri kuitika izvi. Vari kuedza iye zvino kuhighfield vakabhopa mutemo musatransporte vanhu from one place to another, musavhare marodhi, musaifambe muchiimba. Right, Munangagwa ari kutora vanhu zvichavane Mutare, Masvingo. Ndiparenya vasingazivi ndeyekuti Munangagwa anounganidza vanhu, chamisa anounganirwa nevanhu. Ndo zvavasingazivizvo. But well done ZANU PF, keep campaign for chamisa. Zvauri kuita izvozvo is a big campaign. Zimbabwe, the whole Zimbabwe is good.
Makadiko pa Studio 7 up. Makadiko pa Studio 7 up. Ndoda kutenda chaizvo nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Rambai makadero muchitefenyura vanamukoma Jonga. Ndoda kutaura pamusoro penhau yeZANU PF. Isu tiri kuramba tichiramba tichinyengedzwa tichingoudzwa nhau yeZIS Coast iyo. Ava makore mangani tichibudzwa nyaiziS Coast iyo. Tichibudzwa nhau yemugodhi kuti tiri kudrena mugodhi mvura. Ike zvino vava kumanya nazvo futi. Vadzoka nazvo futi. Vari kumanya nazvo futi nenyaya iyoyo yemugodhi woyo. NeZIS Coast iyo. Nenyaya yepfumvudza. Nyaya yepfumvudza tidi kana kumbotoiwa zvachose. Gavanyararo izvavo panyaya yechipfumvudza. Bhozi kuuraya nyama dzavanhu. Ivo kumapurazi kwavo havaiti zvepfumvudza. Vanorima namatrekta. Mombe dzedu dzatairima nadzo vakarega ZANU PF yakarega dzichifa. Saka hatidi kana kumbotohwa nezvenyaya idzodzo. Nezverodhi. Rodhi yangu vamakomba ega ega hatidi kana kumbohwa nenyaya dzerodhi pamusoro peZANU PF. Tinongoti ngaapinde mukomana ndowatiri kuda. Ndowatiri kuda come 2023 mukomana ngaapinde. Ngaapinde mukomana. Tatenda zvangu mofela mofela.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinoona nezvenhabvu pasi pose reFIFA razivisa kuti radzinga Russia kwechinguva charisina kutaura richiti Russia haichabvumidzwi kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Izvi zvinoreva kuti Russia yadzingwa kubva mumitambo yeWorld Cup 2022. Mugwaro rabudiswa neFIFA yakabatana nesangano rinoona nezvenhabvu muEurope reUEFA vazivisa kuti zvikwata zvose zveRussia zvamiswa mukukwidza mitambo ine chekuita neFIFA. Izvi zvinotevera kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia ikatemirwa zvirango nenyika zhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi chipiri manheru mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachataura mberi kwenhengo dzeparamende dzeAmerica dzose dziri mbiri vachipa mashoko avo pamusoro pemamiriro akaita zvunhu munyika kana kuti State of the Union. VaBiden vanotarisirwa kutaura pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi hwenyika zvikuru sei chirongwa chavo chitsva chekudzikisira mhuri mitengo pamwe chete nezviri kuitwa nehurumende yavo mukumutsidzira nyaya dzezveupfumi munyika. VaBiden vanotarisirwa kutauravo pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu nezvavari kuita kuti mitengo iyi idzike zvikuru mitengo yemishonga nemitengo yeinsurance yezveutano pamwe chete nezvekudya. VaBiden vanotarisirwavo kutaura pamusoro pekupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanoongorora zvematongero enyika vari kushora mhirizhonga yave kuitika munyika. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo zana remadhora ekuAmerica pamusoro pemihoro yavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vachataura kuparamende dzeAmerica panguva yeState of the Union. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.